Fire!
Obtain to the world.
Yeah, boy.
No limits.
5-star.
You been calling, asking when I'm gonna be back.
We are kuno.
Asi kuno kwa ndiri kubavarira kuti uchye ufeki.
HK.
Nato kusuwa nemuyo ndakuda kudzoka paden. Undina matire ndizo chete zvandoda kufamba pajourney.
Baby, I've been with you all the time in my mind. Ndichingoti pamwe zvichanaka nekufamba kwetime.
Ndiri kungwava ngwava ndainda iwana big life. Asi mumoyo nemufungwa ungori mumukati kati.
I've been watching from a distance.
Don't worry, my girl.
Kune mwari ndiko kwatozvisa.
Fuga mauna matyo.
I've been watching from a distance.
Don't worry, my girl.
Kune mwari ndiko kwatozvisa.
Fuga mauna matyo.
From a distance.
Ndifenda kunyadzisa tango chaka chakandotoka kumusha.
You me essential, you me visa. I'm a one member, me a girl pleaser.
You me watching, I'm me loving from a distance. Murudo redu ndakanyura senge quicksand. Zvichabatana girl apana chinotyisa. Pane marose I'm sure postman a sweetsa.
Gara ndizvauya nyangwe vanhu vakataura. Gara ndizvauya safe vakandidauta.
I'm all for ya. You me a ting but all night. Di believe and do kukuti pa fea. Sweet talk me pan cellula.
I've been watching her from a distance.
Don't worry, my girl.
Kune mwari ndiko kwatozvisa.
Fuga mauna matyo.
I've been watching her from a distance.
Don't worry, my girl.
Kune mwari ndiko kwatozvisa.
Fuga mauna matyo.
From a distance. Neto kusuwa nemuyo ndakuda kudzoka paden. Undina matire ndizo chete zvandoda kufamba pajourney.
Baby, I've been with you all the time in my mind.
Ndichingoti pamwe zvichanaka nekufamba kwetime.
Ndiri kungwava ngwava ndainda iwana big life. Asi mumoyo nemufungwa ungori mumukati.